manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 31 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiririri wemukoba muparamende vaAmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera apo pachapinda nyaya yavo kudare zvakare. Vagari vemudhorobha remasvingo vodya marasha nedanho rakatorwa nekanzuru yavo rekutengera vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wemukoba muparamende vaAmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera zvichitevera kubvuma kwaita mumwe mutongi wedare chikumbiro chemuchuchisi chekuti varambe vari muusungwa mapurisa achipedzisa kuferefeta nyaya yavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachibaya vakasungwa nemusi wechipiri mushure mekubhadhara mari yechibatiso vari kupomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura nebepanhau reDaily News rakaburitswa musi wa2 ndira apo vanonzi vakati vaizokurudzira ruzhinji munyika kuti rwuratidzire kusafara kwarwo nehurumende nekufora vachienda kumba kwemutungamiri wenyika kustate house. Mupurisa akasunga vachibaya vaGift mugaragumbo vaudza dare kuti vari kuita chikumbiro chekuti varambe vari muusungwa nekuti vanoda kuti vawane nguva yokunza bepanhau iri kudare uye vanoda kubvunzurudza vatapi venhau vanonzi vakanyora nyaya iyi vanove mugoveta firenyika naTendai Kamungira. Gweta ravachibaya vaReginald Chidawanyika vabvunzurudza mutikiti vavamugaragumbo kuti sei kusvika pari zvino vange vasina kukwanisa kuwana bepanhau iri kana kubvunzurudza vatapi venhau ava ipo pave nemazuva maviri vakasunga vachibaya. Vati zvinoshamisa kuti panguva ino apo vanhu vave kushandisa unyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vamugaragumbo vangatadze kunza bepanhau iri vachishandisa internet. Vachidawanyika vaudza dare kuti chikumbiro chekuti vachibaya varambe vari muchitokisi hachifanirwe kutambirwa nekuti mapurisa ari kuratidza pachena kuti ari kutambisa nguva yedare nekudhonza tsoka panyaya iyi. Vatiwo kana kuchitariswa kuti mapurisa akasunga vachibaya vachangobva mukupiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso pane imwe mhosva yavari kupomerwa uyewo kuti mapurisa akavasunga aya aisvika masere izvo zvinoratidza pachena kuti maitiro akadai ndeekuda kushungurudza vachibaya zvenhando uye kutyora kodzero dzavo. Vachidawanyika vatiwo sezvo mutikiti vavamugaragumbo vange vabvuma kuti bepanhau iri rine muzinda waro muHarare zviri pachena kuti dare remugweru haraikwanisa kuti rive iro rinopa mvumo yekuti vachibaya varambe vari muusungwa. Asi mutongi wedare yamai Charity Maposa vabvuma chikumbiro chemuchuchisi vachiti kana kwakatariswa mafambisirwo emutemo mhosva iri kupomerwa vachibaya hainganzi ine nzvimbo imwe chete yainonzi ingaitirwa nekudaro dare ravo rine mvumo yekupa chikumbiro ichi. Amai Maposa vabvuma kuti mapurisa havangasunge munhu vasati vapedza kuferefeta mhosva yavanenge vachimupomera asi vati vanogutsikana kuti pane chikonzero chakakwana chekuti mapurisa awane nguva yekupedzisa zvavari kuda kuita. vachibaya avo vanove murongi wemabasa mubato reMDC ndomwe wevamiriri veparamende veMDC vatanhatu vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown. Vebato reMDC vanoti vamiriri vavo pamwe nenhengo dzavo dzinopfuura mazana mashanu vakasungwa vasina mhosva yavakapara iri nzira yekuvashungurudza nekuda kwekuti vanotsigira bato rinopikisa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shaw.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo nezuro rekuti itengere vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti zviri kuita kanzuru yavo zvinoratidza kuti haina shungu nekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji. Maminiti emusangano wekanzuro wakaitwa nezuro anoratidza kuti kanzuro yakabuda nechisungo chekutenga nharembozha dzemhando yepamusorosoro dzekupa vakuru vemapazi ekanzuro gumi pamwe nevatevedzeri vavo gumi. Vakuru vemapazi vakatengerwa iPhone 7 iyo inoita zviuru zvitatu zvemadhora. Vatevedzeri vavo vachitengerwa Samsung Galaxy S9 iyo inoita zviuru zviviri nemazana manomwe emadhora ekuAmerica. Izvi zvichadyira kanzuru mari inoita makumi matanhu ezviuru zvemadhora. Vagari vataura neStudio 7 vanoti izvi zvinoratidza kuti vatungamiriri vekanzuru havana hanya neupenyu hwevagari sezvo vachishandisa mari yakawanda kuzvinhu zvenhando asi ivo vasina mvura yakakwana, migwagwa yakanaka uye marara asiri kutakurwa nekanzuru ichiti mari yairi kuwana ishoma. Amai Sandra Mzenda, avanogara mumusha wekwaSisk, vanoti izvi zvinoratidza kuti kanzuru ine humbi mindoga.
Takanangana neservice delivery mudunhu rino remasvingo, service delivery iri poor, havasi kutipa service delivery inoindirana. Takashamiswa kunzwa kuti vari kuda kutengerana mafoni e3000 US foni munhu 1. Tamis number yevanhu vamwe vanzi 2000 US. Asi gore rapera takatambura zvikuru pachinzi pane chimwe chini choda kutengwa ne4000 ichinzi inoshaipa. Tikatambura kuita mwedzi nemavhiki tisina mvura tichiboka pakati pemusoro tichienda kubhoro. Asi iye zvino nokuda kuti dzavafoni dzavo vakuda kutengerana vakutoapprova nokurumidza hashanonoki tarwadziwa zvikuru iri angusomugarika zvanibata zvisingambobviri.
Mumwe mugari Muzare Blessing Chimombo anotiwo havaoni chinobatsira nharembozha pakufambisa kwebasa rekanzuru rakafanana nekuti kushomeka kwemvura kupere mudhorobha.
Tizive kuti malatest iPhone nemasamsung havari kuda kutenga ane any application here kuti azobudisa mvura yakachena kana kugadzira marodzi nekuti vari kushandisa mafans kutenga mafoni nemafoni havana wewayo asi marodzi nemamvura zvakaita manyama amire nerongo.
Kunyange zvekutengwa kwenharembozha izvi zvisiri mubhajeti rekanzuro re2019 kanzuro rinotarisirwa zvakare kuzobudisa mari yakawanda yekutengera vakuru ava muto wokudzishandisa mwedzi wega wega. Mubhajeti regore rino remari inosvika mamiriyoni maviri emadhora kanzuro ichashandisa mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora gore rose mukugadzirisa mugwagwa. Zvinoreva kuti mari yenharembozha yose inokwanisa kugadzirisa mugwagwa yedhorobha kwemwedzi mumwe chete. Kanzuru inoshandisa hazve mari inoita zviuru mazana matatu zvemadhora kutenga mishonga inochenesa mvura pagore zvekuti mari yenharembozha inokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi miviri vanhu vachimwa mvura yakachena muguta rine vanhu vanosvika zviuru zana. Mari yenharembozha iyi inokwanisawo kutenga mafuta emudzimotikari dzose dzekanzuru nedzinotakurisa marara mudzimba kwemwedzi mitatu izvo zvinoita kuti zvirwere zvive zvishoma muguta. Nyanzvi munyaya dzezvemari dzinotiwo kanzuru iyo iri kunetseka kuwanira musha wega wega bhini rawo yaikwanisa kutenga mabhini zviuru zvisere zvopiwa vagari kuita kuti vasarese marara pese pese. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura vaanozviva muguti vanoti kanzuro iri kuita zvekutamba nemari yevagari.
Izvo zvinoda kuitwa nekanzuro hatisuwira nazvo nekuti kana takatarisana namafoni avari kuda kutenga ari kukosta about $3,000 imwe neuwandu hwavakaita imari yakawandisa. Takatarisa kuti izvozvo hatina kana mwedzi yakawanda tabva kushayiwa mvura mutauni yese yemasvingo nenyaya yekuti vaitadza kuwana 4000 US yekutenga chikomponenti chachakafa. Vakatozotengerwa nebusinessman anonzi Montana Castle asa hapana nguva vako yavakuda kutitengera mafoni vaivaziwane
kunyange izvakabuda mumaminiti emusangano wokupera kwemwedzi uno pamvumo kubasa rose richaitwa nekanzuru mwedzi unotevera meya weguta iri makore maboke vanoti hazvisati zvapasiswa
kuti nyaya yakabva nekufinance committee yabva nekufinance committee yanga yapasa but pakazoenda kufull council meeting full council meeting makancelors akaona kuti hazvina kunaka kuti panguva inei zviri kudiwa nemanagement zvive zvaitika nokuti takatarisana neshortage yemari yokuti tigadzirise service delivery
vagari vanoti kanzu inofanira kusatenga nhare mbozha idzi zvinonangana nezvinhu zvinobatsira vagari ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council raita kusawirirana kunotyisa, vamwe vachiti kuramwa mabasa ngakutange, asi vamwe vachiti vanofanira kupa hurumende nguva uye zvinhu hazvina kugadzikana pari zvino. Vashandi vanoti vakaedza kuita hurukuro nehurumende kuti vawedzerwe mari nezuro, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tichiri takabatana kana anenge aona kuti Apex Council kumubatsira anoda kuitawo rwendo rwake ari ega hazvina kuipa zvese kana zvichingoita kuti vashandi at the end of the day vaone mari zvinhu zvinenge zvasoreka. Maunions ari free, vamwe vatotaona kuti vamwe vanenge vatotanga nhasi strike vaiti vanotanga nhasi kuda vatanga handizivoni vamwe vachotangawo musafa isi. Aiwa, ikodzero yavo uye tinozviremekedza. Ndo vane kodzero yacho maunions yekudana strike iyo kana vachopa zvakakodzera. Vamwe havasi kukwanisa kuenda kustrike, vamwewo vari kupa zvikonzero zvokuti nyika ichangobva musituation yemhiri zhonga. Hatingakwanisezve kuti tinganzi tatangazve kuenda kustrike. Isusu tichiona kuti pane mapato evashandi akadedzera for action vakapedzesera action yavo yahaijekwa. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kudini zviri kutarisa vashandi. Tiri kuita sekuti kune vamwe vanogona kunge vachiita sevaakushandiswa. Vashandi vacho ndo vaakukumbira namaunion kuti vamwe tichadai tinoda kushandiswa, pamwe kune vanhu vatumwa. Vamwe vototi hano pamwe pane zvatorongwa kuti vanhu vacharohwa vachadini. Saka vamwe vacho kusaenda zvireva kuti mamembers avo hasa kuenda. Vamwe vaakutotya kutotarisa kuti kana zvakamboitika kuti kune vanhu vakatanga mirishonga vamwe vanhu vakazofa ndofunga pachiri papendo chose tadi kumbopa dialogue echance.
Asi ka vamwe mai Alexander vanenge vaakuti hongu kuratidzira kunogona kupedzisira kwaita mirishonga, asi zvichemo zvenyu hazvina kuti tsvikiti here uye pane chivimbo here chekuti hurumende inozvigadzirisa kana kuti vari kungovimbisa vamwe havasina chivimbo chekuti zvinobuda?
Chandingataura ndechekuti vazulu ndiramba takatanga manegotiations. So far mari yatava negotiate is 363 million. Takambotanga tapo 160 million uye tanga tichidayira kuti pamwe inogona kuwedzereka chero ivo vachiti haiwedzereki. Asi tanga tavapawo task yekuti inini kana muchitina hamuna mari inini sehurumende ndimune masimba chipindai mumaketi mukorekite madistortions ari mumaketi.
Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou avo vati vatenderana nerimwe sangano revadzidzisi reZimta kuti vatange kuramwa mabasa svondo rinouya.
Musangano haona chakabuda ende hurumende yakaratidza kuti inohutsinye pane kuti adrese zvichemo zvavarayiridzi navamwe macivil servants yaitotaura kuti kune vari kubhadharwa nemapato zvematongerwo enyika kuda kupisa mabhazi ehurumende. Saka sekusiyana nekuadhiresa zvichemo zvavarayiridzi kwavakuenda pane kutaura zvisina maturo. Saka zvane zuro hapana chakabuda zvichiri pa22-5% iyo yekushini and 18% salary increase. Saka kutuka vashandi vakatsamwa zvikuru kwazvo. Naizvozvo ndosaka isu vePTUZ pamwe chete neveZimta tabatana nhasi kuti tidiclare hukama hushamwari hwokuramwa basa. Tasiyana navamwe vaApex Council nokuti tikuona kuti Apex Council kutamba na madaka pasina mvura. Saka progressive teachers ine nezimta nasi tanyora na chibvumirano chokuramwa mabasa kuti tiratidze hurumende kuti takatsamwa zvinhu zvairi kuita zvematamba nematope hatizve expect pa hurumende ino expect kuti vashande vaende kubasa.
Asika Dr. Zhou, hurumende inenge yakazivisa kakare kuti pari zvino haina mari ichazowedzera pakuda muna kubvumbumu.
Izvo ndokupenga ikoko. Hatidi manegotiation haiti post-dated, anoita back-dated. Hatinga taure zvemanegotiation hatazoita kuna April kuti mobvuma 18% ichazoya kuna April. Patinosuka kuna April yacho 18% pane pasina chinhu. Chingwa chiri kuda kukwira, transport iri kuda kukwira, mabasic commodities ari kukwira on a daily basis. Masalari amaticha ndo asingakwiri. Izvozvo hazvina ba, tiri kuda kuti ticha woenda kubasa sei iko zvino. Kwete kuzoona muna April. Saka hurumende inofanira kuti iuye ichipa offer iri reasonable.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vange vari parunhare kumasvingo na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvirango zvezvombo zvakatemerwa Central African Republic neUnited Nations zvanga zvichifanirwa kupera nhasi kubva pazvatemerwa nyika iyi muna 2013. Chikwata chemuSouth Africa checricket chakunda Pakistan mumutambo weOne Day International Series watambwa nhasi. Zambuko resenegamba muGambia iro rakavakwa nenzira yekuedza kudzikisa nzendo dzekufamba pakutengeserana pakati peGambia neSenegal riri kupa tariro yakanaka kuvagari asi paine zvinyunyutowo kune vamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechitatu vakadoma chikwata chevanhu makumi maviri nevatanhatu chichashanda sezvipanga mazano zvavo kana kuti Presidential Advisory Council. Nyaya iyi yaunza mutauro munyika vamwe vachiti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagadzirisa nyaya dzezveutongo hwejekerere vasati vaedza kutaura nezvipanga mazano. Munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakazivisa vatori venhau kuti vaMnangagwa vainge vadoma vanhu vanotevera kuti kupinda mukanzuru iyi. Amai Divine Ndlukula, muridzi weZimbabwe Independent News Day, vaTrevor Ncube nemutevedzeri wemutungamiri weAfrican Development Bank vaThomas Zondo Sakala. Asi vamwe vanhu vakadomwa vanoti vange vasati vaudzwa zviri pamutemo uye vamwe vakaita semunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vanoti vakadomwa havo asi pari zvino havaone zvakakodzera kuti vaite basa iri nekuti vakawandirwa nemamwe mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mukuru weMisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu uye muzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGoldberg Mponda. Totanga kunzwa kuna vaMponda.
Commission iyo was long overdue nekuti tekechacho mutungamiri achinzwa zvese zviri kuitika pasekta ese enyika zvaive zvekuti havangoteerere divi rimwe kana kungoteerera vanoita zvematongerwo enyika. Tenge tichacho vanzewo vamwe vana muzvina fundo vanenge vachidzidzisa area dzavo.
VaMukundu, munoona here kanzuru iyi ichibatsira kuendesa nyika mberi?
Komiti ndokutamba nenguva nekuti hurumende yavaMnangagwa yakazara ana muzvinafundo vemaandiro vemandorokwati, maprofesa vana Ncube, madirector emuhurumende vari maministry, mapermanent secretary. Mune vanhu vakadzidza zvakadaro zvokuti kana nyika vachida kuti vaMnangagwa vaone mazano zviri pajekerere vakatenderedzwa nevanhu vakakwana zvakadaro zvekuti hapana chinangwa chekuti unotsvagudza vamwe vanhu vari kunze. muchiona kuti mazuva ano tikunotaurwa pamusoro peanonzi masmart governments, kureva kuti hurumende inofanira kunge ine vanhu vashoma shoma asi vari kuita zvinhu zviri pajekerere, vachishandisa vanhu vakavatenderedza vakadzidza zvakadaro kuti basa renderere mberi. Saka ndiri kuona seunge kwakuda kufadza vanhu nekuti ndakutaura nanhingi ndaudza nhingi padhuze, asi chiri kudiwa ndechekuti basa riitwe rinoita kuti nyika enderere mberi. Vanhu ivava vachada mari, vachasangana vachanwa tii vachipedza mari, vachada mari dzepeturu, vachada mari dzekupiwa dzemuhomwe dzekuti tiri kusangana nemutungamiriri wenyika, imwe mari yaakubuda iyoyo.
Vamuponda, munoti kudii nenyaya?
Aiwa, ipapo pane pavasiri kuona vakuru vabva kutaura. Chinoitika ziya ndechekuti kana uri wemubato yaunenge wakamiririra mafungiro anenge ari guided nemanifesto yenyu. Saka ungangodaro nana muzvina fundo wakawanda, asi vanofanira kuvakatoguidwa neparty line inonzi manifesto. Ndosaka uchizotora mwana muzvina fundo wakazvimiririra, nekuti avo vanokwanisa kufunga vachishandisa mafungiro ari kunze, nekuti isusu zvatiri kuona kunze zvakamira nekudai nekudai nekudai. Ndovanonzi maadvisor. Hazvinoti kana uchitsvaga advisor iwe hauzive. Ndovanonzi masounding board, aya yekuti unenge uchiti zvandiri kufunga izvi ndizvo here, mambonditarisirawo zvine udzamu kuona kuti ndiri mugwara chairo. Ndo inonzi government modern way. Even president weAmerica Donald Trump vatori ne presidential advisory council inonge ine vakuru vemakambani akaita sana Google, makambani akaita sana Facebook ana Apple, makambani mahombe. Ipapo vanhu vangangoti zvine macost. Yes, macost might be there, but they are not that material. Where what is what we call cost benefit analysis, yekuti ticha tiri kuwana nemari yatichabudira. Approach yaiitika apa mukuru ari layer foundation yemodern governance yatinofanira kutoutira isu. Tasara manje kuchingozoedra office iya yanga ichitenzonyoreswa yechi yemukuru weopposition, the leader of opposition.
Vamukundu, munoti kudini zvavataura? Vari kuti kwasara chete hofisi yemutungamiri webato rinopikisa kuti nyika ichitanga kufambira mberi.
Ini ndinofara kuti vapa mifananidzo miri inoburitsa pachena kuti tichine dambudziko. Mwe nyaya vaburitsa ndeyekuti vakatenderedza vapresidendi vamunangagwa vanotarisirwa kuti vatevedzere zvinoda bato nezvinoda hurumende, kureva kuti vakuru makurukota ehurumende nhangu vakaona zvakaipa sei havasina mukana wekuti vataura kuti aiwa purezidendi izvi hazviite izvi nekuti bato rakati zvakati. Takambozviona vamutulipo vakataura nyaya yekuti aiwa tinofanira kuti tishande kubvisa mabhondi, zvikanzi nevekubato hatina kumbobvira taudzwa nyaya iyi, ende zveshuwa takatoona nyaya ichitofa. Saka zvinoda kuti vatungamiriri venyika vambotarisa kuti nyika yaondoka pati. Ndinofara kuti vamunangagwa munhu akaona kushata kunoita kuisa munhu umambo mupati, nekuti vakavhiringidzwa nevamugabe. Vamugabe vasingateereri, vasingaite zvino nezvino. Zvino ivo tinotarisira kuti vachiona kuti aiwa chinhu chashata munyika idemokirasi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mukuru wemisa Zimbabwe varashwet mukundu. Manzwa zvekare kubva kuna muzvina bhizimisi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vange vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachitaura mushure memusangano waitwa nhasi neveZimbabwe Council of Churches nenhengo dzeparamende, mufundisi Emmanuel Maforo vati matambudziko ese ari munyika ari kukonzerwa nezvematongerwo enyika.
Matambudziko chekutanga, matambudziko ari kunongedzerwa ane chekuita neekonomi, nyaya dzeupfumi. Matambudziko ari kusimudzwa ane chekuita nekuti sevanhu venyika imwe chete tanyanya kubva tasvika pekuti kana uri webato iro nevebato iro hatigoni kushandira pamwe chete kuvaka nyika yatingati muchirungu political polarization yatinyanyei. Saka ndoyanga ichiratidza kusumuka kunyange matauriro kuti pachine basa guru ratingada kuramba tichiita.
Mumiririri weHarare Central weZanu PF mudare reparamende amai Miriam Chikukwa vati vanhu vanofanira kuregererana kuitira kuti vagone kugadzirisa zviri kunetsa munyika nekutaurirana.
Kana tisina kuregererana chingogara chii? Asi nhingi hapana kwatiri kuenda, tichazotukwa nevana nevana vedu vachazouya vachitarisa pataka kuti vanhu apa vakagara vakaitei vaingorwa. Kechipiri ndinofunga kuti tinofanira kuva vanhu vane tolerance kuti munhu anenge afunge mafungiro akafanana nemunhu, asi paanenge afunga tirege nokuti zvazvitange kupati kuti pati yakati pati zvinototanga mumba zvinototanga within the party kutaka muchenda kuchita maita party maintra party all that zvinokonzerwa kuti kana tisinaka kakubatana ndokanoita kuti mumwe munhu anonobatana nomwe kurwisa umwe zvisinei nezviripo saka ndikufunga kuti sevamwe pesi ngatiwanei tite tolerance tite forgiveness tite love kana munhu akanganisa chakaipa chakaipa ngaasungwe chakanaka chakanaka ngaarumbidzwe regardless of where it comes from.
Vanomiririra Zvimba North muparamende Amai Marian Chombo vanoti vodai vanhu vamira kunongedzerana votsvaga kuti vatungamiri vangagare pasi sei vataurirane.
Vafundisi kare takuchiti kukaita dziyo tomhanyira kuvafundisi biiti ndiri MDC biiti ndiri ZANUPF vafundisi muri ma too much into politics zvekuti idai matora basa renyu ratinoimba nemi retokuziva sei zvamunoita in real life then tinoona kwekutizira iye zvino we don't want to apportion blame kuti MDC iZANUPF tinoziva kuti things are not well iwe neni tine basa tinoziva kuti head of state akakola for chii for dialogue wherever and I find it very difficult kuti muri kuti hanzi makatadza kuita access to him and we also try to find out why kana makambo try to make the overtures to kuvabata we are also going to pass the word kuti vakuru vemachechi vari kuti vabata all the other constituencies except the head of state
asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuuniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu vanoti zvematongerwo enyika zvikagadziriswa munyika zvinhu zvese zvinofamba
dambudziko reZimbabwe vamwe vangada kutaura zvavo kuti tinoona kune maeconomic problems kushayikwa kwemari zvimwe zvese izvi asi it's a political problem rinoda a political solution rinotoda kuti vana veZimbabwe vagare pasi pamwe chete voita matare vachidaidza vemachechi wecivil society mastudents vashandi vane zvematongerwo enyika wemadzichechi vanogara pasi voita hurukurirano
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasati patsvagwa kuti chiri kukonzera matambudziko ari munyika chii uye kuti chogadziriswa sei kunaka kwezvinhu kunogona kutora nguva yakareba Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika munyika pamwe nekubatwa chibharo kuri kuitwa vanhukadzi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mumiririri wemukobha muparamende vaEmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera apo pachapinda nyaya yavo mudare zvakare vagari vemudhorobha remasvingo vodya marasha nedanho rakatorwa nekanzuru yavo rekutengera vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuamerica Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.